chokwadi dambudziko ratinesa muZimbabwe nderekuti hurumende yanga yachidya mari kunga mansungu zvakakonzera kuti hurumende yanga yachishandisa mari yakapfuura pane yanonga vatambira kubva kumataxes saka zvaizoitika ndezvekuti vaibva vaprinta matreasury bills anova macertificates ekutora mari mumabank saka zvakaita kuti chikwereto chehurumende chiri kukonzerwa nematreasury bills tisvike pa$7.6 billion saka iyoyo mari iyoyo pate zvayega ndiyo yakakontributa kuti mari itanga kunetsa muZimbabwe kuburikidza kwekukura kwechikwereti chimwe futi chiri nematambudziko emari anetse inhau yekuti hatisi kukwanisa kutenga nekutengesa zvakawanda zvinenge tipa chirungu kumaexports tisi kutengesa zvishomanana right so kubva 2008 kusvika pari zvino 2017 tichitora mafigures etrade Zimbabwe yakaita trade deficit inosvika $30 billion US dollars mari takabudisa kunze kwenyika yakaraudzirai takapinza $30 billion saka izvozvo zvakabva zvaita musika wemari uome kushaya kwemari mumaket saka pari zvino navo mukatasa mumaketi mamiriro aita mamarketing conditions ezimbabwe mari iripo yemaus dollar yava shoma sesa nekuti zhinji yakapera kubuda teitenga matimati kubva kusouth africa tichitenga maserials aisvika $500 million pagore rega rega saka zvichireva kuti pamakore 10 ayo takabudisa $5 billion yemaserials chete soyabin negoros kunyanya nechibage pakati pacho ipapo futi ipapo vamungujaurirai zvevasapota
ko panyaya yekuti mabhondi noti hapana kwaari kuendapo
mabhondi noti misangano imeyeji takabuita kuroorana kwakaitikapo mukadzi kana asvisvwa nemurume unoti handina kwandinondogarira vana vangu right saka zvinoreva chii kubhondi noti bhondi noti kuti ribude haribudi zvekuti hamucharidimoti mubudisa munofanira kuunza mari maus dollars kana mabhondi noti akaprintwa ari $400 million panofanirwa kunga pane $400 million iri patable zvekuti kana mavhara bhondi noti zuva racho iroro vanhu pavanouya kubhengi nebhondi noti munovapa us saka hazvina zvichabatsira zvebhondi takatojema imari yakapinda musevagi yakajema pamusoro pazvo futi chimunofanira kuziva ndekuti bhondi noti ka hatingapedziri shungu navo pabhondi noti ini ndakanga ndiri pamberi kuti bhondi noti hatiridi izvo hanje handina dambudziko nazvo akandigaaaithat but taakutarisa economics now hatingachati matambudziko ese tinava yebhondi noti tikutaa nyaya $400 million dzakapfumira vangudya tingati zimbabwe iri weti over $20 billion yeupfumi hwenyika soti yatambudzwa ne$400 million you see hazvichagonika